Zvakakosha kuti vanga vachida kunzwa nyaya yanga yakaiswa kumatare necommission inonzi Judicial Service Commission. Iyo commission yakapiwa basa rekusarudza vatongi mumatare edu nebumbiro remutemo. Yanga yava kuda kumiswa kuita basa rayo mushure mekunge paitwa chikumbiro kumatare kuti vambomira kusarudza vatongi vachiita zvekuvaita mainterviews atingati mapublic interviews kusvika bumbiro remutemo rachinjwa, nekuti panga pane shungu yekuda kuchinja masarudzirwo anoita namutongi.
Saka mutongo wapiwa uyu unoreva kuti kusarudzwa kwevatongi pabumbiro riripo idzvairi kwakuenderera mberi here, kana kuti hurumende inokwanisazve kuvandudza bumbiro yombomisa? Izvi zvinenge zvichifamba sei?
Mutongo wapiwa nhasi wanga uri wekuti zvaigona here kuti commission ienderere mberi nekusarudza vatongi vachiita atinoti mapublic interviews.